icho kadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwataa tinako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiri kwokuti tinovenga bodo kwete. Kunyunyuta kwacho kwa kuri kwokuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson wezek, rechipiri vanga vari Supreme Court judge, rechitatu vanga varizve anonzi secretary we JSC zvichireva kuti munyori mukuru we Judicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava apa munhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamaposition matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu ya tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa, asi kusuwa kwedu kunozoya zvepakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tienda kumaelections, mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a 2018, zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarao? Ndorimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarao havasisirisa chigaro vezeke?
Takatongoverengawo mapepa, takatanga kungotozoverengawo mbepa reherald kuti mai Makarao vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuda pane zvakaitika, kuti vakamanikidzwa here kuregera basa, kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita kunge zviya zvekukasika-kasika zvechimbi-chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganiswa ipapapa. Saka ndo zvimwe zvinongoti shungurudzwa kuti zvinombofamba sei kuzeki ukoko, kuti mukuru wezeki unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection apedo kudai, hameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisai here kuti pane munhu ari kufanira kubata basa ranga richitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo?
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwazvo vakativo vaimanyo Magade ndo acting chairperson wezek, izvo ndo zvetikangori zvakataurwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isu tinenge tichishuvira kuti election chinhu chinokosha, zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu, nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadhisizheni pamwe unenge uchitongotya kuti utore nokuti unenge uchiti handisandanatsopinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pava na substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzosedzi?
Hatina hatu dambudziko nava Magade. Tinovaziva nokuti vaMagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity yeZimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda, makore anopfuura kana makumi matatu 30 years tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo, asi dambudziko ravangangaita nderekuti ipapo pakunzi uri acting, nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvichingodawo kuti pava nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo mai Makarao munhu wezanu, munhu akambopinda muparamende akamirira zanu, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mbasa reupuresidendi havana mazuva akawanda. Tozoziva kuti vakagadzwa musi wechishanu, musi waNovhemba, musi wambudzi 24. Havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapuresidendi. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvihanzi, the jury is still out. It's too early kuti tivajaje. Asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pa state house sapuresidendi. Tongoona sekuti changochinja ifesi nezita rapuresidendi, asi maitiro ndiwawo ezanu. Tinongoona even patv yavo yezetv makavhira vanongoita vanongokavha nyaya dzezanu chete, havamboti kuti pavoisi mukana opposition political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sekuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro, changochinja mutyairi, asi bhazi ndiro rimwe. Saka parizino andoni kachinjaini.